vachitaura mushure memusangano westanding committee yebato iri muHarare mutevedzeri wemutauriri weMDC valokutambo rinyoka vati mapurisa arambidza kuti musangano uyu usaenderere mberi achiti akabatikana nekuvhurwa kwezvikoro
kuna magetsi zvikoro zvavhurwa hana mari hakuna chiriko vanhu havana kana chavainacho nyika iri kutambura saka vanhu varoda kunzwa kuti utungamiri weMDC huri kuti kudii paagenda 2023 yatanga tichida kuti tiite mangwana ndopanga vachida kusesetirwa neutungamiri weMDC kuti tichaita sei rwendo runo iplani yeaction yeMDC yegore ra2020 asi mapurisa aramba event yati hanzi nekuti zvikoro zvekuvhurwa svondo rino event yedu haikwanisi kuenderera mberi asi tatibvundisa ndechekuti tashama kuti ko mapurisa ane chekuita here nekuvhurwa kwezvikoro bhoza kuti mapurisa hakwanisi kunge ari kuna kuti mapurisa ari pane kuvhurwa kwezvikoro saka tikusha kuti mapurisa apinda papi akuvhurwa kwezvikoro
vatambo rinyoka vati musangano uyu hauchaitwa mangwana nekuti MDC inoda kuti vatsigiri vayo vasarohwa kana kurwiswa nemapurisa vati zviri pachena kuti mapurisa ari kuda kurwisa vatsigiri vebato iri sezvaakaita apo bato iri rakaronga kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika
takamboona zvakaitwa kugore rapera muna 2019 vanhu vemDC vakadashurwa vanhu vezimbabwe vakadashurwa vakashungurudzwa vakarohwa kubvira muna August pataida kuita ratidziro dzedu dziri murunyararo muHarare nana bhuru wayo nana gweru nana masvingo nebamutare zvakarambidzwa izvozvo mwedzi wanyamafufu gore rakapera takaona rejimu yavamunangagwa ichirova nekushungurudza vanhu nekuda kwaratidzira zviri pamutemo saka tati haiwa tokuvapa mukana wokuti taendesa nyaya yedu kuti tauda kuti tichiita agenda 2023 kuti iitwe musi wechipiri asi sekutaura kwandamboita tiri kuongorora semusangano tawirana kuti tinosvika rinhi kusvika rinhi tichiteerera mitemo isina musoro
vati musangano uyu uyo wange uine dingindira rekuti agenda 2020 wange uchifanira kuitwa kumai musodzi wall kumbare wave kuzoitwa nemusi wechipiri svondo rinouya panzvimbo ichaziviswa nekufamba kwenguva vatambo rinyoka vati MDC yaneta nekutorwa sesangano remagandanga uye iri kuzeya kuti yoramba ichitevedza mutemo here kana kuchinja maitiro
vakaramba zvatoda kuti ane musi wechipiri muchaona zvatichaita ndo nyaya iri kupinda munyaya tikuti tiri kuongorora kuti kusvika zvarinhi tichiteerera mitemo isina musoro yemapurisa ada kutirambidza kuita kodzero dzedu nekuita maactivities edu avanhu vanovhuniswa nebumbiro remutemo yezimbabwe
hatina kukwanisa kunzwa kubva kumutauriri wezimbabwe republic police assistant commissioner paul nyati sezvo nhare mbozha yavo yange isiri kuita vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza studio 7 kuti vanoona sekuti mapurisa ave kumbunyikidza MDC
zvinhu zvinorwisana nezvinotaurwa nemutungamiriri wenyika zvikuru sei paanenge achiti Zimbabwe yenyika yakasununguka vanhu vanofanira kuratidzira murunyararo uye vanobvumidzwa kuungana tingangoti zvinhu zvinotorwisana nebumbiro remutemo wenyika nekuti bumbiro remutemo wenyika rinobvumidza kuti vanhu vaungane vachitsigira mapato avanoda uye vachikwanisa kuyanana vachiwadzana vakadaro saka zvinhu zviri kunze kwemutemo uye zvinhu zvinoratidza kuti tichiri kure ne utongi hwegutsa rizhinji
muna nyamavhuvhu gore rapfuura ZRP yakarambidza MDC kuratidzira mumaguta nemadhorobha ese munyika ichiti yaityira kuti kuratidzira uku kwaizokonzera mhirizhonga sezvainge zvaitika pakuratidzira kwainge kwaitika muna ndira ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.